Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, Gunyana 6, 2023. Makatirira kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe iro rakonzerwa nesarudzo dzaita gakava rakanyanya munyika nekunze. Makanzura ACCC otora miko kubulawayo. Zvikoro zvovhurwa vana vakawanda vachidzingwa nekushaya madhora ekuAmerica ari kudiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kutungamirira nhaurirano pakati peZANU-PF neCCC mushure mesarudzo dzaunza kusabatana munyika nemudunhu reSADC. Vachinyora tsamba kuna vaDavid Masonto vanove mutungamiri weOR Tambo School of Leadership yebato reANC vachida kuti vambomisa musangano waiziya nezvesarudzo mudunhu reSADC, munyore mukuru weANC vafikile Mbalula avo vanga vari muZimbabwe vakati vainge vari kuita nhaurirano dzakakosha neZANU-PF zvaizogona kukanganiswa nehurukuro yaida kuitwa iyi inonzi yaitaura nezvenyaya dzesarudzo mudunhu reSADC. Vambalula vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano nekudaro vange vasina kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru weZANU-PF vaObert Mpofu vaudza Studio 7 kuti hapana nhaurirano dzinoda kuitwa nekuti ZANU-PF yakakunda zvine mutsindo. Vativo zvakataurwa nevaongorori vesarudzo zvekuti hadzina kufambiswa zvakanaka ndezvemugotsi matsuro uye hapana anozviteerera. Vachitaurawo neStudio 7 mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti vanoda kuita nhaurirano vanofanira kuenda kugungano rePollard.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Vachamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up losing everything.
Mashoko, mutauriri wemutungamiri wenyika, vaGeorge Charamba, vari muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 nhasi mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vati munyika munoda nhaurirano.
Nyika yeZimbabwe kuti iende mberi inofanira kuti igadzirise chakakonzera kuti tibude munjari. Njanji yebudiriro, njanji yerugare, njanji yeshanduko, njanji yekuti vanhu vagare upenyu hwakanaka. Yakabudira pakuti sarudzo yakaitwa uye zvinoitwa zvinenge zvine kumbonyikiswa kwevanhu hongu takabudirira, asi takaona mizeki yakazonopawo umwe kuti ndiye akahwina. Ndokubva taona kuti kwaane gakava nemopoto zvose zvine magesi aitwaya ekunzi mahotera pati uripa nhamba yakati zvinotyora mitemo, zvinotyora kodzero, zvinotyora mirayiro iri pasi penyika dzose kuSADC, kuAU nanaUnited Nations. Saka zvinoda kuti zvichigadziriswa. Atikugadziswa kwazvo taakuda kuti nematenderwo enyika vamwe nesani ndosaka takati nguva inotamirira kuti onesani tibati pakuti tiende temberi nyika ipamo zvakanaka.
Izvi zvinokwanisika sei? Muri kumboedza here kuti mutaurirane navamunangago wacho zvingagadziriswa sei munyika?
Izvi zvinokuda kuti vanhu vacho onesana, saka takazama tikuzama taenda kuvatungamiriri vesadhani, taenda kuhama dzemusadhani, trade union, civil society, machiti ari musadhani muno nemunowo muzimbabwe, tiri kutaura nemachechi, tiri kutaurawo nevakasiyana siyana, nekuti tiri kubuda ndechekutitsvage kuwirirana, tisava nemepoto nekuti ini semutungamiriri nevamwe vatinavo vatungamiri hatidi kuti ropa ribeurwe nekuda kwematongerwo enyika. Toda kuti ropa richengetedzwe, ropa rivandudzwe, upenyu huvandudzwe, vanhu vagare zvakanaka. Tinogona kungoti mangwana tida kutuma takati dzvamu, asi munozviziva kuti kana tisati tambopa mukana kutaurirana, tinenge takanganisa pakutungamirira kwedu, tinenge takanganisa pakupa uchapupu hwekuti toda kuti munyika muve nerumwe nhau. Ndosaka muri kuona tamboti tida kuzama kuzungusa matanda ose enhaurirano.
Takambotaurana vacharamba vachiti nhaurirano dzinokwanisika kuitwa chete pasi pePoland.
Takataura kugara tingarambi tongori mbaka yakarimba kare, hatirambi tokanga yakatanga kana kubika yakatakurwa. Shambakozi yePoland yakaita mbota ingozhuka, vakanga varimo vakaita manyoka ona izvikwatirapa munhu wete ari kurwara nePoland. Saka hatidzokeri kwatakatadza, takanaza takaminama, hatadzokeri. Tichienda mberi panoda kutitake nhaurirano chaidzo chaidzo, kwete zvekutaura Poland nevagungano kana kuti sangano risingashandi pazvinhu zvenyika ino, harina rutsigiro nenyika yeZimbabwe, harina rutsigiro nevana veZimbabwe. Chinodikanwa neZimbabwe kubatana kwevana veZimbabwe.
Ko pavatungamiri vacho vamuri kutaura neSADC, tiri kunzwa vamwe vachiti vaRamaphosa ndo vari kunzi vatungamire urongwawo, zviri kufamba sei?
Haina, handigoni kutaurira vatungamiri veSADC. Chandinogona kuita kutaurira vatungamiri veZimbabwe vanova vana veZimbabwe vari mumatunhu akasiyana siyana. Ndinoziva zvavanoda nokuti vanotitaurira kuti zvatinoda ndezvekudiwe munyika medu mava nerunyara.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Makanzura eguta reBulawayo aita iwo makanzura ekutanga munyika kutoreswa mhiko mushure mesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, uye makanzura ose akakunda musarudzo idzi ndebato reCitizens Coalition for Change. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Makanzura makumi matatu nemasere kusanganisira madzimai mapfumbamwe akasarudzwa pasi pechikamu cheproportional representation atoreswa mhiko dzekutanga basa zviri pamutemo muBulawayo nhasi. Guta reBulawayo rine mawadhi makumi maviri nemapfumbamwe 29, uye bato reCitizens Coalition for Change ndiro rakakunda munzvimbo dzose riine makanzura ose atoreswa mhiko, asi painewo vaviri veZANUPF pasi pechirongwa cheproportional representation. VaDavid Coltart, avo vanove mutungamiri wemakanzura eCCC, vaudza Studio 7 kuti bato ravo raona zvakakosha kuti makanzura atore mhiko senzira yekuremekedza vanhu vakavasarudza.
At the outset, it's important for us to note that, in our view, this was the most illegal election ever held in Zimbabwe since
sekutanga. Zvakakosha kuti taure kuti maonero edu ndeyekuti sarudzo dzakaitika izvi ndidzo sarudzo dzisina kuitwa zvakanaka munauraudo yenyika. Kubva pakuwana kwatakaita rusununguko, pane mitemo yakawanda yakatyorwa zvemhando yepamusoro, kusanganisira mitemo yeSADC guidelines, asi senzira yekuchengetedza sarudzo yevanhu uye kurwira kusimbisa utongi hwejekerere, tinoona zvakakosha kuti titore mhiko iyi.
Mushure mekutoreswa mhiko kwemakanzura aya, vakota taudza munyori wekanzuru vaChristopher Dube kuti vange vachitarisira kuti vabve vabvumidzwa kuita musangano wekusarudza meya nemutevedzeri wavo. Asi vaDube vaudza Studio 7 kuti zvekusarudza meya zvinozoitwa mushure mekunge makanzura ambodzidziswa zvebasa ravanotarisirwa kuita.
Ichokwadi kuti kana makansilazi achingotanga miting anofanira kusarudza meya naDeputy. but inoi aisi first meeting tapasanura ma ceremonies tatanga ne swearing in ceremony isina meeting ye council taka kuwa directive ne minister of local government and public works inini pachangu satakukile kuwe Bulawayo ansi kuona kuchora mthemo kuriko ipapo ndiri kuona sokunge i administrative decision yakaitwa kuti ma councillors kana chipinda mu office wopinda office asizi ziva zvokuita
mumamgari wa Bulawayo va George Moyo audza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti makanzura matsva aya achaita zvose zvaanogona kugadzirisa matambudziko akatarisana neguta anosanganisira nyaya yekushayikwa kwemvura yekunwa yakakwana.
Tinotarisira kuti issue hombe yanga ichinetsa yemvura ichagadziriswa pamwe chete neissue dzemaroads rehabilitation tirikutarisira zvakare kuti dzichange dzaku wana attention.
Mzvare Melissa Maveza nemumwe kanzura pasi pechikamu cheproportional representation ako kanoweke kutanga kuve neurongwa hwakadai mumakanzuro emunyika vati vanofara zvikuru neurongwa uhwu vachiti zvakakosha kuti madzimai ave muzvinzvimbo zveutungamiri. Toreswa mikoko yemakanzura yeHarare nemutare kunonzi kuchaitwa mangwana musi wechina uye muguta reGweru vachatoreswa mhiko musi wechishanu. Hazvisati zvazivikanwa kunzi makanzura akakunda muguta remasvingo achatoreswa mhiko rini. Zvichakadaro vakakunda musarudzo yevamiriro yeparamende vanotarisirwa kutoreswa mhiko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Zvikoro nhasi zvavhurwa vana vakawanda vakanzi vadzingwa nekutadza kubhadhara mari yemadhora ekuAmerica yanga ichidiwa. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya. Zvinozopa kuti mari dzinenge dzadzidziswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza paChiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvotizvo zviri kuda mari, saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana, nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwashe Ndeve Nezulu vekumatobo avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana mukuseni vachifamba netsoka, vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakuna chi havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chaicho kuti vape vana, vana vari kuenda kuchikoro nenzara. Saka zviri kuvaremera iko zvino. Even vana vanenge vanga vachichema makuseni nenzara, but havana option because vana vanofanira kuenda kuchikoro. Saka zvakatooma, pakatoipa.
Ambuya Gloria Tave avo vari pamudyari gere vanoti mari yavanotambira haikwani kubhadharira vazukuru vavo mari yechikoro.
Especially isina pensioner kuti 120 haigoni kuti ikwane kuti mwana aende ane zvinokwana zvinodiwa zvose, nekuti uzoti zvinodiwa kuchikoro zvacho ainongo achingo ai mvongomupoto kuti hatina zvatingaita. Taka takatarisa kuti hurumende izvo yanga yakavambisa kuti dzidzo yepaprimary ichange iri yepachena, takatisa kumboti vacha zvimwe implimenda izvozvo asi havanavo zvavaita.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende, asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi Patrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara pari yekunze kunyanya nyanya kuzvikoro. varairidzi vedu vanozviziva vatungamiri vezvikoro vanozviziva kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata vakasununguka kutaura nemadistrict edu vakasununguka kutaura nemaprovinci edu mari yedu yemarachijezi ndiyo vatinoti tambira ndiyo vatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nokuti ndiyo vanowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati nyaya yekubhadharwa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro.
Zvaitika kuvhurwa kwechikoro nhasi zvinorwadza. Tikuona kumaboarding schools kunositoenda vana vevanhu vane mari inotori nani. Patasa attendance nasi yanga ichimbosvika kuma 60% asi vana vakavhura musi Monday vazhinji vashaya mari. Kuzvikoro zviri kuitika ndezvekuti kubhadhariswa kwemaschool fees kuri kuitwa mazhinji acho achibhadhariswa nema US dollars akutorambidza vana kudzidza nekuti vabereki vavo havana mari havana pekutanga.
Izvi zvatsinirwa nasagara wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasvingo vaEston Matthew.
Tadzisa kunyange vana vedu kuita kuzvikoro izvizvi nokuti mari dziri kudiwako dziri kudiwa wa ari ma US dollars ukatarira ma boarding school mwana wa teacher wote jitarisa wote unogona unogafarwa kuti aidho pa nangiri boarding pa boarding school asi kwa zvino boarding school inogona kukudza kuti vanoda 400 mudzidzisi haasi kukora mari yakaita sei.
Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana matanhatu emari yekuamerica apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari. Zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe National Educators Union kana kuti ZINEU rinoti varayiridzi nevadzidzi vari pakati pezvikamu makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi pazuva rekutanga rekuvhura kwezvikoro. Sangano iri riri kukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council wechimbi chimbi wekuzeya nyaya dzemihoro yevarayiridzi kuitira kuti kunyorwa kwebvunzo dzegore rino kusakanganiswa nekukundikana kuenda kumabasa kwevarayiridzi vachishaya mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti riri kushushikana zvikuru nekuwedzera kwenyaya dzekupambwa nekumbunyikidzwa kwevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti achiri kuongorora dzimwe dzenyaya dzekupambwa kwenhengo dzebato iri. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vakasarudzwa kumiririra Ward 27 kuGlenora vari nhengo yeTriple C vaombera Ishe Nhente ndemumwe akapambwa akaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori avo vanonzi vaida kuziva kuti urongwa hwebato iri hwange hwakamira sei mushure mekuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzakanzi nevaongorori vakawanda dzainge dzisina kuchena. VaNhente vanoti vakapambwa nevasori vainge vakapakatira pfuti uye vakabayiwa jekiseni ravanofunga kuti rainge riine muchetura. Vakapambwa muHarare pamwe neimwe nhengo yebato ravo vasanele mukuhlani. Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalo siziva vati munyika yese maberekera ingwe
tabva musarudzo instead of building and uniting the country tava nguva yekuti kuve nekubatanidzwa kwevanhu asi chatikuona is attack on civilians. Zvaitika kunana Nhende zviri kuitika kunana Muguza unoona anhu achithreatena vanhu kuti vakavhoterei Shanduko vakavhoterei TPC kunana Manicaland nekumareserva.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya yekupambwa kwavanhende navamukuhlani.
Tichiri kuongorora nyaya iyoyo ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavabatane nemapurisa ngavaite cooperation kuti vanhu mainvestigations vaone kuti zvakafamba sei.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti zvakakosha kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuongorora nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vakambopambwa muzvare Justina Mukoko vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo munyika ndeyekuti nyaya yekupambwa kwevanhu ipere zvachose.
Chikuru chandinoshuvira ndechekuti dai taregera sevanhu vemuZimbabwe kushandisa tsika yekupambwa kwevanhu vachienda kunoshungurudzwa vobva kunoshungurudzwa vouya vaine maronda akawandisa. Tsika iyi inenge isiri kupera Sei tisiri kugona kupeza tsika iyoi. Itsika ya kaipa. Mozare mkoko, langa wachitunga mirira sangano runungorora kuchikoro wakoko zero zevanu munyika. Re Zimbabwe Peace Project, asivano tivasi ya basa, wachiva mba sangano ija. Rinobasira wanenge waitu kwa kafira mberi, re Justina Mkoko Foundation. Mozare mkoko nezuro wakape wamba ilu okuru ila kwa zero zevanu. Wachita ora ne Studio 7, kweta rino ruwa kwa zero zevanu, wachitunga mirira Zimbabwe Human Rights Association, wazikama ibere, wakarumbi za Mozare mkoko, vachivati gamba mnyadze kodzero.
Nasi tirikuonekana na Justina Mkoko nga achitunga mira Zimbabwe Peace Project kwe makore gumine matana tapura saka isuse bodre ZPP changati chimu power remakers of wakakosha excellent service award yeku mutenda ni basa gurura akaita kubamuna 2007 apupaka join us at PP
kupambwa ne kutsakatiswa kwevanhu munyika kuri kushoroposwa zvakanyanya nemasangano anorura kodzero dzevanhu ayo anoti ari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi vamwe vakapambwa vasati vazivikanwa kuti varipi vanosanganisira vaitaidza mara vapatrick navanyana varashiwe gusha nevamwewo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuGabon vari kufara zvikuru mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi General Brice Nguema avo vakapidigura hurumende nechisimba vaburitsa mumajeri vanhu vange vave nemakore akawanda vari mutirongo asi vasina kutongwa kana kupomerwa mhosva. Vanguema vashanyirwawo nemutungamiri wenyika yeCentral African Republic vaFaustin Achange Taudera avo vanova nhumwa yenyika dzepakati nepakati peAfrica dziri kuda kuti nyika yeGabon idzokere kuutongo hwevanhu kwete hwemauto. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vasvika muKiev guta guru reUkraine nasi. Vasvika kwangopera nguva shoma Russia yakanda zvombo muguta iri. Rwendo rwavaBlinken harina kunge waziviswa kuruzhinji. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro namuzvare Stella Nonhlanhla Mkiliwane avo vari mudunhu reTexas muno muAmerica. Muzvare Mkiliwane vakanyora bhuku rinotsanangura matambudziko akawanda avakasangana nawo muupenyu hwavo asi chikuru ndechekuti vakakunda matambudziko aya uye vakashandisa semukana wakanaka wekupundutsa nawo upenyu hwavo pamwe nekubatsira vamwe vane matambudziko akadaro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bhuku rangu rinonzi Behind the Smile is Life and Life. Rinotaura nezvekuzvarwa kwangu kuZimbabwe, kulowa gwero, makurira andakaita, nematambudziko andakasangana nawo, nekurwarirwa nevana, zvakare ichiburitsa zvikuru, chitendero changu, nekukurira murwere kuburikidza nenyasha dzaJesu. Ndomananganiro akaita bhuku racho.
Chii chikuru chakaita kuti munge muchinyora bhuku iri?
Chikuru chakaita kuti ndinyore bhuku iri ndechekuti ndakarerwa nemwana wangu muniki nenzira imwe yaityisa zvokuti ndaive ndisingafungi kuti achararama. Asi mukurwara kwake ikoko pane zvinhu zvakawanda zvandakadzidza zvandakaona zvinobatsira zvikuru kuti chero kanga uri mudambudziko rakaita sei unogona kukurira nepamusana pezvinhu izvi. Chekutanga ndechekuti Mwari avachisiye tega chero panguva iya yekuti unenge uchifunga kuti iko zvino zvapera ndopaunoona ukuru hwaMwari vachiuya vachikurira on your behalf. And then chimwe chinhu chandakawana chikuru chakandibatsira ishamwari. Shamwari dzangu dzakamira neni. Ndikazodzidzazve kuti kuponeswa murwere kunosanganzira kuti nyasha dzamwari kozoya zvakare kuti wasanganawo nevanhu muzvipatara vanorapa ana chiremba nemanesi nevanhu vese vanosangana navo vanenge vaine chido chekuti vashande newe kuti mwana wako kana kuti chero mudikano wako akwanise kuti ange achirarama. So ndozvandakadzidza zvakawanda pamwana wangu mudiki musikana.
Saka kunyora bhuku kwamakaita kwakakubatsirai nenzira ipi mumatambudziko ese amataurayo?
Vakandibatsira kuti ndikwanise kuita go through healing, kuporeswa mumwoyo wangu. Kuburitsa ndichinyora pasi kwakarerutsa zvanga zvichindiremera nekufungisisa nekurwara kwevana nezvakawanda wanda zvatosangana nazvo muupenyu.
Saka iro bhuku renyu riri kutambirwa sei neveruzhinji tichiona kuti inhoroondo yeupenyu hwenyu?
Bhuku rangu riri kutambirwa zvakanaka zvikuru nevanhu vakawanda vari kuona richivabatsira pakutenda kwavo neunzwisisa zvinhu zvinhu zvinoitika munyika nekunzwisisa zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu pana hwangu nezvimwe zvinhu vamwe vakanga vasingazvizive nezvambo zvimwe zvinosekesa kwozoitawo zvimwe zvinomboti tinosvika pekuburitsa misodzi.
Zvidzidzo zvipi zvingawanikwa neveruzhinji kubva mubhuku irori ramakanyora iri?
Ini ndinoona chinini pache zvangu ndakuziva kuti chero zvinhu zvikamboma sei muupenyu hazvirambe zvakaoma zvinopfuura. Chero zvinhu zvikange zvakanaka sei paupenyu zvichinakidza zvinopfuurawo futi. So chero nguva yatinenge tiri muupenyu hwedu tofanira kungoziva kuti haisi kuzoramba yakadaro zvachose. Zvinhu zvinochinja asi tinofanira kupfuura chero matiri tiine tariro ende tisarege kurwisa nokuti tiri musituation iri kuita kunge iri role place. Isusu tinofanira kusaleti isusu tinoshaya tariro.
Iri bhuku renyu rechingani Muzvare Mukiliwani?
Iri ndo bhuku rangu rekutanga kunyora. So nditoriwo hangu munyuwani pazviri asi ndikutarisira kuti nekufamba kwenguva nekunzwisisa kwandaita impact yaitwa nebhuku rangu irori pane zvakawanda zvandogona kunyora nezvazvo. So ndikutarisira kuti kune mamwe achauya kumberi uku kana Mwari vachitendera.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Stella Nonhlanhla Mukiliwani vari parunare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvesarudzo dzichangobva mukuitwa idzo dzakonzera mutauro wakanyanya munyika nekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe kuburikidza nenhaurirano. Mutungamiri webato rinopikisa reTCCC Vanelson Chamisa vanti vakagadzirira kuti vapinde munhaurirano. Asi munyori mukuru bato reZANU-PF vaObert Mpofu vanoti hapana nhaurirano dzinoda kuitwa nekuti ZANU-PF yakakunda zvine mutsindo. Makanzura ACCC otora miko kuBulawayo. Zvikoro zvovhurwa, vana vakawanda vachidzingwa nekushaya mari yekuAmerica iri kudiwa. Tashuka kumagume ichirongwa chedu cha nasi. Anoko neke ane mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Dokse ya mina Praxidis Jeremiah PJ, munaudze, isindebele.